Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekukunda musarudzo zvichapa kuti vaenderere mberi vachitungamira nyika yavo.
Vatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokunzigara kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi
tine hurukuro navaNelson Chamisa nezviri kubuda kubva kuSouth Africa izvi tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa avo vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yavo nezuro manheru. VaBiden vatumira mashoko vachiti vari kutarisira kushanda neSouth Africa munyaya dzezveupfumi zvemhando dzemoto zvisingasvibise mweya wekufema uye kuratidzawo kuti utongo hwejekerere unounza budiriro munyika. Mumashoko avo vaMnangagwa vati vari kutarisira kuramba vachishanda ravaRamaphosa mudunhu reSADC nekuedzawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino. VaRamaphosa vakasarudzwa kutungamira kwemamwe makore mashanu nenhengo dzedare reparamende semasarudzirwo anoitwa mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vakakunda mutungamiri webato rinopikisa reEFF vaJulius Malema. VaRamaphosa vave kutarisirwawo kuumba hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa akaita seDemocratic Alliance kana kuti DA, Inkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. ANC yakatadza kusvitsa zvigaro zvinodiwa kuti itonge iri yega. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Advocate Nelson Chamisa avaimbotungamirawo bato reTCCC.
Ndo zvinoitwa munyika zvatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokunzigara kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi hamuna kumbonzwa kunzi pane akarohwa tsvimbo kugotsi hamuna kumbonzwa kunzi pane akatandaniswa kana akaputsirwa musha wake kana kupisirwa musha hamuna kumbonzwa kunzi pane akaurawa nematongerwo enyika hamuna kumbonzwa kuti kuna sabhuku akanzi nyora vanhu mubhuku china vanhu semombe dziri kuinda kudhibhi hauna kumbonzwa kuti kune vanhu vakasvinyangwa semusuwa wesadza kana kuitwa mashura nemashandi kumbinya kunzi kune madhesiki efazi hamuna kumbonzwa kuti kune vakanyimwa mbeu vachinzi havasi vemusangano chaiwo chaiwo hamuna kumbonzwa chinzi vanhu vanopatsanurwa nekuda kwemapato nehurumende
seizvozvo zvakakosha
izvozvo tinofanira kudzidzawo pamuhonde izvozvo tinofanira kuziva kuti matongerwo enyika anofanira kuva mucherechedzo wakanaka handizi kuti vana vaMnangagwa vanozvionawo here izvi semadzisahwira angu munyaya dzematongerwo enyika kuti vadzidze zvaida kuti panoparwa madziso vaMnangagwa vaone zviye zviri pachena kuti zvinhu zvakamirawo sei kune dzimwe nyika VaRamaphosa vakabuda vachiti tatadza kubudirira saa kuita hurumende nemushandira pamwe havana ana chabango vanonotsvagwa ngunonongwa munhu anongofambawo zvake onhu ndiwo amutungamiri ndiwo atakuteerera ndiwo akunyora magwaro havana chitsotsi chakadaro chatakaona sokutiwo zvakamboitwa uko mashure uko kwokuti 2018 tatedza sarudzo unoona vanhu vanoya vachitora mahofisi vanhu vanotora nemari dzimwe nemamp achibviswa kuparamendi mashura makuna kuna maminimini
ko munoona sei mabatirwo akaitwa sarudzo dzacho
zvinotarisirwa kuti dei vaona vadzidza nekuti kugara naka vakuru vanotiona dzevamwe south africa ipapa apa mukatarisa independent electoral commission yavo yakaita basa rakanaka hongu pane vanochema chemo hazvishaiti asi unoona kuti vanozama nekuti vanobudisa zvinhu pachena mabvhoti achiti vanotouya hakuna fazi inonzi yazouchika masarudzo kana kuti maresults yonzi ambofushwa achambomira kuti ambonotanga aiswa mutsimbi yagudo otefenyedzwa ouya achinzi asiyana idzanga ibvaibva hakuna zvakadaro saka chidzidzo ichi toda kuti chive muzimbabwe uye ndosaka tiri kupokana nana vamunangagwa kuti varume hama madzimai hatigoni kuenda mberi hurumende isati yagadziriswa bongo zvozvo nebongo shidi riripo neshandikumbinya iri munyika muno yakakonzerwa nokuda kuti 23 August 2023 hadzina kufamba zvakanaka zvakaonekwa nemunhu wese pasi rose
asi ka tichitaura nevamwe vezanu p f nemutauriro wamunangagwa vajorji charamba vari kuti imi vachamisa ndimakaramba kuti paitwe nhaurirano
ndogoramba nhaurirano kudiko chandakaramba kubatana kumeso ndakati ngationesanei tiwerengedze matama tigovane tiite gumano repfungwa tiite muono umwe chete nyika vaviri kukanya urangari sematauriro angu nguva dzose tiri gumbo rimwe chete dzinomupindira senyika dambudziko ndorokuti chitsitsinho chinoshaa kuti ngaatibatanei chitsitsinho nebvi harisiri gumboka
vaimbova mutungamiri webato recitizens coalition for change advocate nelson chamisa vachitaura vari parunare muharare vatongi vedare repamusoro rehigh court vachangobva mukusarudzwa nejudicial services commission vari kuramba vachikonzera mutauro munyika vamwe vachiti madzimai mashoma vamwe vachiti vamwe vakasarudzwa vanenge vanorerekera divi mukutonga kwavanoita nyaya dzezvimhosva pavatongi gumi nemumwe chete pane madzimai matatu chete anoti muzvare Philippa Phillips, amai Faith Mushure naamai Vivian Dlovu mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vakennedy masie
gakava kana riripo ndoona sekuti ringewo riri justified vachitarisawo list vamwe vanhu vakaapointwa semajaji ipapa pauchinzi kuda havave vachikodzerwa kuva vachigarawo pa koti iri kumusoro iko
mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani
yaya ndikuona pa ndichitarisawo like
ko tichitarisawo madzimai akadomwa pa munoona sei uwandu hwavo
ini chandingati ndinegakava nacho especially palista painyaya yekuti se zvatingoonawo zvichingoitika pamaappointments iyaya emajaji pari kuita pachiita vakadzi vashoma zvichingodaro because apa tingoonawo pane varume vakawandisa sitereke but tikaonawo pachiitawo mainterviews nevakadziwo vanga varipo and so forth but at least pakaitwa improvement in regards to the composition yegender especially kana chienda pabenji apa ndozve zviripo but tichitarisawo list riripo toona kuti pane yatingati progress nokuti pane vanhuwo vanova vachikodzera kuva vari majaji papamu nekuda kweexperience yavo nekudawo kwezvinhu zvavanga vachiitawo vari magweta
mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani
pavanhu vari kutarisirawo vane macredentials ari nani vanengave ichikudzira tikuona miss Philippa Phillips avo vanga vari gweta mukuhararoko vachiitawo nyaya dzakasiyana siyana involving different types of litigation and tichionawo kana vachiapointawo kumagweta especially vechikadzi in recognition of their work zvinhu zvinokurudzirwa zvirinani and tukono zvekare kuti pane vamwe vanga vagara vari mamachi streets vanga varipo vasimudzirwawo vanga vachiitawo yatingatiwo service iri nani vakaitawo sana Miss Faith Mushura ndikuonawo zvekare Max Wakatiyo has been also been working mujustice imomo verevere yomo long time.
Asi pane vamunga anongedze here angava ari mumwe vamwe vari kukonzera mutauro
ndikati Miss Ngoni Nduna avo tichiita so zvekare panyaya dzavo dzavaiita vari kumamach courts majudgments avo aita senge vanongo vaingovharira kana kuti vaingoita senge vaifevhera hurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank ratenda kupa Nigeria chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni maviri kana kuti 2.25 billion. Mari iyi inonzi ichabatsirawo muzvirongwa zvekubatsira vanhu vapinda muurombo nekuda kwemitemo yakagadzwa nemutungamiri wenyika iyi Bola Tinubu yekuedza kuti upfumi hwenyika hudzokere mugwara. Mitemo yavaTinubu yekuisa mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari yapa kuti mitengo yezvinhu iwedzere. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, United Nations iri kuyambira kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari kuchamhembe kwedunhu reGaza vatarisana nenzara inotyisa kubva Israel zvayatangazve kurwisa muguta range rapoti ravanhu vakawanda reRafa muGaza. Sangano reUnited Nations rinoti kuendesa chikafu kuvanhu ava kuri kunetsa nekuda kwekurwisana. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Wendy Madzura vanova ivo mudomeni mukuru kukambani yeSeed Co-op. Amai Madzura vakange vari muno muAmerica pasi pechirongwa chinowanikwa icho chichidzidzisa varimi vechidzimai uko vanga vari kuMichigan asi pari zvino vari muno muWashington DC uye vakawana rombo rakanaka rekushanyira rimwe purazi remuzvina purazi anobva kuZimbabwe muzvare Masigura Matunhu. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madzura. Mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika ipo pano papurazi ramuzvare Gura Matunhu.
Imi woye, ndahwa manyukunyuku ini tisvika pano pachirandu famu. Ndaona chisionepi. Ndaona mabasa okurima ari kubatwa nemudzimai akabva kuZimbabwe. Ari kurima ari kuno kuUnited States, kuMaryland. Pano papurazi patiri, pano rima Masi Gura Matunhu pamwe chete nasisi vake Precious Gura Matunhu vachirima mbesa dzakasiyana siyana dzinosanganisira mbesa dzemuriwo dzakanaka dzine ruvara rwakasiyana siyana dzemhando yakasiyana siyana. Maiziva here imi kuti gaka romunzwa rinogona kutotorwa nemari yakawanda zvakanyanya? Kuno vanogona kutotenga gaka romunzwa nemari inodarika kana $6 zvichiendana nekuti rarimwa panguva ipi yemwaka. Saka mbesa dziri kuno dzakasiyana siyana dzatinoziva isu kumusha dzinorimwa kumusha dzimwe dzacho dzinorimika kuno. Chakakosha kuziva kuti mamiriro ekunzi anotendera here kuti mbeu yauruda kurima irimike pamwe chete nekuti mbesa dzacho dzinokura here nekuzoongorora ivhu kuti uzive zvizere. Pano papurazi pachirandu famu patiri vanorima zvakare mbesa dzechibage. Ndafara chaizvo ende ndafara kuziva kuti vanorima mbesa dzechibage dzinobva kuSeedco. Zvinova zvinoratidza kuti aiwa murimi mukuru anoziva mbeu dzakanaka dzinopa pundutso panyaya dzekurima. Saka zvinoratidza kuti varimi vese vanokwanisa kupinda munyaya dzekurima vanokwanisawo kupinda kana vachinge vaita zvese zvinokurudzirwa kuti varime zvine pundutso.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino vanoda kuita izvozvi zvekurima pasi rose?
Madzimai, tariraiwo muone, zvinogoneka izvi. Tariraiwo umwe mudzimai biya wedu ari kuzviita. Ende ndimamoyo, ini ndafara zvakare nekuti ndiri mamoyo. Saka zvinoratidza kuti aiwa, zvinogoneka, ngatishandei pamwe chete, tichitsvaka ruzivo, tichidzidza nekukopawo dhoiri rine pateni yakanaka. Nhasi tiri pachirandu famu, nemiwo kwenyu, gore rinouya tinenge tiriko.
Aiwa, tinotenda amai Madzura. Regai tibva tachingamidza muzvare Masi Guramatunhu, avo vanova ivo muzvina prazi, papurazi rinonzi iro Chirandu Farm, riri muno muAmerica kuMaryland. Mungatitsananguro kuti makatanga sei zvekurima izvi?
Ini nemukoma wangu tiswaridzi wefamu ino yetinoti Chirandu Farm. Chirandu ichiwe mutupo wedu, asi takaona zvakakodzera kuti tiri muno muAmerica tiri kukudza mutupo wedu, tikabva tapa prazi ino zita rekuti Chirandu Farm. Pano pafamu tinorima zvinhu zvakasiyana siyana, asi zvinhu zvinotinyanya kutifadza kurima zvino zvitakakura tichidya kuZimbabwe zvakaverese magaka, repi, etsunga nezvakangodaro daro. Nezvimwe zvatinonyanya kurima chibage, ndochinowanzo kuti vanhu vauye pano chibage chinenge chine seed yekuSeedco. Singaendaingoti ukaendaenda kuZimbabwe ndotenga seed inenge yakangonzi Seedco, because taingoziva tichikura kuti aiwa seed yekuSeedco iseed yakanaka. Zvino nhasi ndaita rombo rakanaka rekuti tine vari kuti vhakachira wabva ikoko chaiko, agronomist wabva kuSeedco ikoko. Saka nhasi tiri kufara zvikuru tichange tichivarakidzawo papurazi pedu pano, vachizotipawo advhice yekuti kana taenda kuZimbabwe tigotenga seed inoenderana nepano papurazi.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vanoda kuita zvekurima?
Inini kana ndakazvigona then munhu wese anokwanisa kuzvigona, nekuti ini handira kukura nichirima. Asi unozotozviona kuti paunotanga kurima kungobata ivhu kudai, hameno chinoitika pamunhu. Unotonzwa kuti izvi gaizvi dai zvichiitwa nemunhu wese. Iterapi chaiyo pachayo kurima. Saka ndinokurudzira madzimai ese, kana even usingakwanisa hako kuita pakuru pakaita sepano pachirandu, kungoita kagarden kurima muriwo wako chaiyo kana kumatini uchingorima zvinoiti.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho munopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anikunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara inonzi yapfunya chisero munyika, tichiita hurukuro nenyanzvi munyaya dzekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga. Tatanga nekuvhunza Reverend Matonga kuti mabhinda uko api angaitwa neveruzhinji kuti vararame pane kuti vangomirira kupiwa rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwabu dzakasiyana-siyana, asi hwakumukwabu dzimwe dzacho dzine njodzi. Dzimwe dzacho dzine njodzi dzekuti mukaona vanenge vakuenda kunoita zvemagoldi ari illegal izvi, munoona kuti kune kurwisana kunoitika ikoko, kune njodzi dzekudhirika kwemigodhi iyoyo nezvimwe zvakadaro. Ende munozoona zvekare kuti zvinonokonzera mamwe atinoti masocial ills akafanana nechifambi chekutiwo vanenge vachidawo kudaro vanoenda ikoko, kwoita zvifambi zvinenge zvichiitika munzira idzodzo. Zvirwere zvosimuka zvekare zvakanga takutange taakukunda zvakaita ngana HIV nana AIDS vaya vanotanga kusimuka zvekare. Heni tikabva ikokoko toenda tine yatinoti zvekare kuparadzwa kweupfumi hwenyika. Izvozvi tiri worried patinoona marori nemarori akazadza mombe dzichibva mumamisha dzichienda kunana Kwala kunourayiwa mombeko. Zviri kureva kuti vanhu varombo vari kutengesa malivelihood avo kuti vaone kurarama. Saka mune zvakawanda zvinoitika vaJonga kana situation yakamira seizvi. Munozoona zvekare kuti kare kayaka ndokwaizouya futi problem yekunzi vanasikana vaakurodzwa kune vakapfuma kuti varombo vaone zvekudya. Saka inguva inobva yatiisa pakaipa kana zvinhu zvakamira zvakaita kudai.
Saka tingati here vanhu vongomirira kutarisa kuhurumende kuti vange vachiwana rubatsiro, mufundisi Matonga, tichiona kuti zvese zvinotarisirwa kunzi zvinogona kunge zvichiunza mari nekurarama nerimwe divi, zvine zvazvinotokanganisa mararamiro evanhu.
Sezvataimbodai nzira paya kare paya, tumvura tushoma twatanga twakanayatiyauto, tumwe twacho twakatisiyira tinzizi tumwe tichiyerera. Ndozvataitaura kuti vanhu dai vakanga vakagona, vangadai vakati muna February March vorima miriwo yavachidzidziswa kuti miriwo iyoyoyo inofushwa sei kuti irambe iine nutrients dzayo. Zvekuti izvozvo zvingadai tisiri kutarisira kuti munhu munopuhwa bhinzi, mopuhwa mafuta, mobva mazopuhwa zvekare nechibadi, zvinokwidza bhiru rehurumende kana kuti remambo anobatsira kana aakukuitira izvose zvakadaro. Asi still zvakadaro, ariko mabasa anogona kuitwa anobatsira kuti vanhu vaiti, achisiya vanhu vaine unhu hwavo. Saka izvozvo izvi kana kuine vemakambani vari kuita zvekumaina nekudaro, vanokwanisa kuti panzvimbo yekuimploya munhu wani achinzi anotambira kupera kwemwedzi, munogona kuroteta muchichiti kana manga pachidiwa vasevenzi 12 moti vamwe vakambosenzawo 3 months, kopindwawo vamwe vachachisenza 3 months, vamwe vachimbomira vamwe vachisenza 3 months zvichidaro. Saka panoda mamekanizimu ekuti tione kuti tobatsiridza sei kuti at least vanhu tumabasa tikuripe itwoto hatichiri twevanhu vashoma, nekuti makontrakti anosainwa vanhu vachishanda. Tinoziva kuti kune machina ari kuita mining muno nevamwe vakadaro, vanobatsira nekuti anenge apuwa tumarutwa haazokanganwa hama dzake. Zvinoendesa vanhu kuti tiite zvinhu zvinounza hunhu zvisingaparadze upenyu hwevanhu.
Tinonzwawo vamwe vanenge vachikurudzira varimi kuti nenzara iri kwei dai madzikisa uwandu hwezvipfuwo zvenyu zvamune muinazvo, vachizopedzisira vatengesa. Panguva imwe chetewo muri kuchema kuti pfuma dzevanhu dziri kurasika nenyaya yenzara iyi. Panogadziriswa sei apa, mufundisi?
Munoziva kuti musha wemunhu mutema ari kumusha haugone kumira usina mabhonzo. Drought power tinonya kusenzesa mombe, vanhu vakura havachakwanisa vamwe wacho kuti tinotaura kuti ngatiitiwe zvanapfumvudza zvakanaka tinozvikurudzira, asi vanhu haakuno kuti kutaura nemaana ambuya vaane ma8 years nevakadaro, kazhinji vanotenzerwa nemombe dzinenge dzichivarimira. Mombe idzodzo ndo dzinovapa zvekare mukaka, ndo dzinovapa manyowa. Saka zvinoda kuti zvese zvinhu zvakuda kanenge kabhalansi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Reverend Forbes Matonga vanoenyanzvi mukugwerwa kwechikafu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu, our lives. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Mukuru wekomishen inoona nezvevapoteri kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees vaFilippo Grandi vanoti uwandu hwevanhu vasara vasina pekugara nekuda kwehondo, mhirizhonga nekushungurudzwa hwasvika pamamiriyoni 114 kana kuti 114 million, uye uwandu uhwu huri kutarisirwa kuramba huchikwira. Chiri kupa kuti uwandu hwevapoteri huwedzere inyaya yekuti kazhinji vanenge vachirwisana havachateedzere mitemo yehondo. Iko zvino vanhuwo zvavo vasina mhaka kana kuti vanenge vasina kupakatira pfuti ndivo vari kurwiswa, vamwe vachibatwa chibharo kana kushandiswa sembato nevanenge vachirwisana ava. Sezvo izvi zvichiitirwa kuda kutyisidzira vanhu, vakawanda vanobva vatiza vachienda muupoteri. Kunyange uwandu hwevanoda rubatsiro huri kuwedzera, zvikwanisiro zviri kuramba zvichiita zvishoma. Mumiriri weAmerica panyaya yevapoteri kana kuti United States Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Hood vanoti nyika yavo ichaenderera mberi nekubatsira vapoteri. Vanoti America iri kuramba ichitora matanho akasimba kutsigira vapoteri nenyika dzavanenge vapotera. Vanoenderera mberi vachiti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakawanda kudarika dzimwe nyika dzose pasi rino. Muna 2023 chete, America yakapa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni 10.5 kunyika dzepasi rino dzaida rubatsiro. VaHood vanotizve muna 2023 America yakatora vapoteri vanodarika zvuru makumi matanhatu kana kuti 60,014. Mugore rino America iri kutarisira kutambira vapoteri vanodarika zvuru zana. VaHood vanoti America iri kuita zvose zvainogona uye kukurudzirawo dzimwe nyika kuti dziite zvimwe chetezvo pakuchengetedza vapoteri. Ambassador Hood vanotiwo vanofara kuti chirongwa cheAmerica chekutambira vapoteri chinounza muAmerica vapoteri kubva kunyika dzose dzepasi rino. Vanoti vane chivimbo chekuti vapoteri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vane zvipo zvakakosha zvavanokwanisa kushandisa munyika dzavanenge vapotera. Vanotizve kuchengetedza vapoteri kwakakosha zvikuru. Asi Ambassador Hood vanoti iko zvino kwave kudiwa rubatsiro rwakawandisa rwemari kuti vapoteri vakwanise kubatsirwa kwavanenge vapotera. Vari kukurudzirawo vemakambani kuti vabatsire muzvirongwa zvine chekuita nevapoteri. Vanoenderera mberi vachiti America iri kukurudzirawo nyika dzakasiyana siyana matunhu nenharaunda kuti dzibatsire vapoteri kuti vakwanise kudarika mune dzimwe nzvimbo vasingaise upenyu hwavo munjodzi. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika nhasi. Chikwata cheNgezi Platinum charohwa icho Chicken Inn 3-0. Kuchitiwo chikwata cheYada charohwa icho 1-0 neManica Diamonds. FC Platinum yarohwa iyo Bulawayo Chiefs 1-0. Simba Bora yarova Arenal 3-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekusarudzwa kwavakaitwa neZuro Maneru kuti vave mutungamiri wenyika yeSouth Africa kwemamwe makore mashanu. Vatongi vachangobva kusarudzwa kuti vaende kunoshanda kudare reHigh Court vakonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti madzimai akasarudzwa apa mashoma zvikuru, uye vamwewo vachiti vamwe vevatongi ava vane nhoroondo yekutonga vakarerekera divi rimwe chete. United Nations iri kuyambira kuti hondo iri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas yave kukonzera kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vapinde munjodzi yekuti vanogona kufa nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Uye tinoda kuti kunana baba vose mangwana rinenge riri zuva renyura munenge muchipembedzwa tichivimba kuti muchatengerwa zvipo zvakasiyana-siyana sezvinoitwawo pazuva raana mai reMother's Day. Aiwa, tatenda hama wadiwa, ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Gidi Dube, munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 kuNhlangula 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje
kulama parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gaetan McKenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs.
Kubonjwa uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona ziboda kwezinye indawo, amadamu asechile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi.
Sezisipha inkomo eMadoleni South ngenxa yokuswelakala kwemadlelo lamanzi. Namhla sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezisebenzisa ontshelelezane ezilubhekise kwele Kenya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubunjwe uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe. Ibandla le-African National Congress libambisanele le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye le-Patriotic Alliance ekubumbeni uhulumende okhokhelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Lehluleka ibandla le-ANC ukuthola amavoti kukhetho olusanda kuqhutshwa eneleyo okubumba uhulumende lizimele. Abadabuka eZimbabwe bathi akwaziwa ukuba ukuza bazaphathwa njani kusiyafika ukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Simbonela uhulumende ebunjwa izolo ngokuelekthwa kukaspeaker we-ANC lo-deputy speaker we-DA lo-president we-ANC, okuhlanganisela kumaprovinsi anjengase-KZN lapho kukhethwe uspeaker we-ANC lo-premier we-IFP. So kuklear-ke ukuthi kule coalition ye-IFP, DA le-ANC lanxa bona besithi Government of National Unity, I think bazama ukusebenzisa amazwi ukuthi basiqile nje kuphela yona yi-coalition. Kulama parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gaetan McKenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs. I-issue atufuna ukudila ngayo yile abayithi ama-illegal immigrants. Asazi ke ukuthi baza kwenza kanjani, because I think kulama policy differences. I-DA siyakwazi ukuthi, for instance, kuma-permit holders, ama-ZEP, i-DA ithi labo bantu kabanikezwe ama-permanent residence, whereas ANC ibi under pressure from i-opposition. So bebe ngathi bathule ngayo, kodwa siyazi ipolicy yabo.
Ye, nxa sikhangela khonapho-ke ubona njani i-Patriotic Alliance ngagcina ingeni le ithatha khonokho, kube sekusenzakalani kulabo abadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe?
Well, I think i-Patriotic Alliance has little understanding of i-government. Ukuthi uminister akayenzi ma-decision yedwa. Ama-decisions or ama-policies akhitshwa nguminister ngama cabinet decisions. So if you have an idea njengo minister, you bring it to cabinet, if it's approved, then it can go out. So mbone ngani ba overzealous balokhe beku election mode, ku campaign mode. Ku campaign mode ungathi into ezinjalo, kodwa uma usuku uhulumende njalo usudila lama issues awe policy alama precedents awe court, for instance silama constitutional court judgment ahlanganisela abantwana bama foreigners that they still have to implement. So kuzaba nzima uma sebe uhulumeni ngaze baphiwe lawo ma department abafunayo. Ungakhangela bangaphiwa amapolisa ukuba lipolisa ukuthi utsofela ubopha abantu ubafake etrucking ubadeporte kulama processes legal processes that have to be followed. So it's not as easy as they think ukuthi uhamba udobha abantu esitriteni uthi wena you're illegal you arrest and deport kuzaba nzima kakhulu.
Lo ngumnumzana Phojoni Mlalazi ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubekhuluma neStudio 7 naseJohannesburg kule South Africa. Weze maphandleni sesifa inkomo esabelene semathweni South ingakhulu ebolilima insiza leGwanda ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi kubika uAlbert Ncube.
Kuleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese El Nino esenza izulu lingani iphosa elizweni lonke lakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamu sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjelwe emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo amadamu asechile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi. Hayi, umumo wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Ungukuthi ngasiyathola amanzi loba sisukulokudla okulutshwane kube ngcono. Manje konke kakusekho, hayi umumo kawumuhle.
Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo laye uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngesendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu ngokwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisathe amadamu ethe abe sagcwele inkomo zingahambeli amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu ezihlahla sethintitheka sezowakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithola abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuye ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebefelwe zinkomo kuyaba kungasancedi lalezo ezikhona ikwalithi yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yesifuyo ugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiko asebeyitholile liveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 ebolilima kude Gwanda ezilithumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilithumi 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqonga okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marupi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarupi uthi kusasa abafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela tshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki. Ngani? Ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifizi sezitshontshiwe. Ngani? Ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezibaliswa ubabhemi kanye lembuzi ubhahele esabelweni lesi kungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane womvimbano. Wona uhulumende athi usubhahile elizweni. lowe influenza. Sixoxa lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo wenkulumane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansilini yakwaBulawayo. Siza kuzwa njalo unkosikazi Constance Shumba obona ngeziphathelane labesifazana ukunhlanganiso yeHarare Residence Trust. Umqalisi ziba nguMakhumalo.
Ngalo umkhuhlane esikwenzileyo lesiqhubeka sikwenza ikuxwayisa abantu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane. Sigcizelela kakhulu ukuthi bengathuki becabangela njalo ukubana i-COVID-19 kuyiflu nje, kodwa sinanzelela njalo ukubana le kule influenza yabadala bebebiza ngokuthi i-Fraser naye uyileyo. Ngakho siyabaxwayisa kakhulu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane ezingaba njengezibonakaliso zeflu ebesiyijayele, ukutshaywa likhanda, amakhala agijimayo, amakhovula ngamanzi, ukutshisa kwemzimba, iqhuqho, ukuphelelwa ngamandla, ubuhlungu bezitho zomzimba ikakhulu emahlanganeni ezitho zomzimba, okugcina kusiba lokukhwehlela kwezinye izikhathi. Bese sikhuthaza-ke njalo ukubana bazivikele ngokugqoka okugudumalayo nokuthi bangatholakali ezindaweni ezilabantu abaningi kakhulu, sibangaze bavama kakhulu ukuthi baxhawulane njengoba sithile ukuthi bafanele bageze njalo izandla. Bese sikhuthaza ukubana nxa bethe bahlaselwa yilo mkhuhlane kufanele banathe kakhulu amanzi. Lezinto ezinjengabomazomo bethole izithelo lezi esithi zilo vitamin C, ezingaba njengamaholontshisi lamalemoni. Njalo bese bevakathela lamakhemesi aseduzane ukubana bathole le mithi engabancedisa. Siyakhuthaza-ke ukubana sebekhulile laba sebedlule emnike ngu-65 xa behlaselwa yilolu qhuqho lalo mvimbana, baphangise ukuthi bavakathele ezempilakahle eziseduzane kanye labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu, lalaba abavele ndlela thize bele minye imikhuhlane evele ihleli ibakhathaza enjengemikhuhlane yochukela, imikhuhlane yemvukuzane i-cancer, imikhuhlane yokuvaleka kuphefumula enjengabo-asthma kanye imikhuhlane ephathelene lenhliziyo engaba njengabo-BP. Okungenziwa ukuthi sinanzelele kakhulu izibonakaliso zalo mkhuhlane, sincedisana lo hulumende wethu wangaphezulu, sincedisana njalo lo hulumende wethu ezabeleni local authority ukuthi siqhubeke sixwayise abantu ngezibonakaliso zalo umkhuhlane esingathi thina isihudo, ukuthi umuntu engazibona esesiba esiyisiya ngaphandle egidinisa isisu kabili kumbe kathathu kungakadluli amahola angamashumi amabili lani sokutshengisa ukubana isihudo. Njalo sithi sigcizelele njalo ngezibonakaliso ezokubana umuntu khanya esephelelwa ngamandla, ikakhulu abantwana, ukuwela kwamehlo, ukuwela kwenkanda lokuhlanza.
Unkosikazi Shumba uthi le Harare kulohlupho olufanayo njalo luphatha kubi abesifazane.
Being affected with this flu because they are the most people who are vulnerable.
Abesifazana baphatheka kubi kakhulu ngalo mkhuhlane ngoba yibo abalondoloza imizi labantwana, kubaphatha kubi lemoyeni. Abanye baze babe lemikhuhlane eye-BP. Lanxa sibiza imihlangano bagcina bebalutshwana abesifazana ababuyayo ukuthi bezokuzwa ngendaba ezibathintayo ngenxa yokuthi babe nakekela abanye. Sifisa ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu belatshwa ngaphandle kwembadalo ukwenzela ukuthi abanengi bethole usizo kule imkhuhlane. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Sawa kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinwa kusasa ukuthi sizwe udaba olulandelayo. Ye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje silothando. Ake sizwe ukuthi uthando ngubani, isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje. Thando, siyakwamukela kuhlelo.
Ibizo nguthando lwenkosi Chuma, ngizalwa enkayi ngikhulisele eBulawayo. Okwamanje ngithova ibhayisikili from eSouth Africa and then ngizonyosuka eKenya. Leyo yisizini yami yokuqala.
Singathi khonapho uhamba lobani?
Ngihamba lepartner yami.
Kubani?
Uvusa umuzi Mkandla.
So akusitshele ngohambo lolu vele lumayelana lani?
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then asengikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona so ngaqala ubukela nje iYouTube ngubukela nje abantu ngabona ukuthi ah kunamantombazana awu 2 awe Kenya ade be travela from country to country ukuthi ukuthi bebehamba ngendiza so lami ngaba inspired ngakubulela khona ukuba kwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana ngizazibona ngisiya eKenya ngizazibona ngisiya le so last year ngithengihlana nepartner yami uVusumuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukutravela kodwa na yena eyenza lokhana kwe hiking ethatha ama track esiya kwelinilizwe so zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithenge ama bicycle Ngoba besibone labalungu laba abasuka eEurope bechova nabo amabhayisikili eAfrika. So sathi hawo manje awubekhona ukukwenza, lati siyakhona ukukwenza. So lati siyabuka nje umhlaba, siyafunda okuningi ngama cultures wethu awe Africa yethu.
Singathi ke lisuke nini lapho lisuke khona? Bese kapha yini kumbe lisukele ngapi njalo liyafika nini eKenya khona?
Sisukele eJohannesburg eSoweto, sisuke emhla ka 10 April saya eLesotho. Saya eSwaziland, saya eMozambique, manje siseZimbabwe. eKenya sizofika ngabo September.
Manje lesabi yini njalo ukho nomuntu olifakela imali ukuthi likwenze khona ukho?
Hayi akulabantu abasifakela imali. Isponsor sikazitholi kodwa nabakhona laba besingathi maybe singathi asila kudla bethi hayi sizolifakela lokho sinakho kuncane ukuthi sithole ukudla there and there.
Kanti silingaphuka khona njalo lizasuka neZimbabwe.
Manje siya eKwekwe siduze nokuya eKwekwe ukuthi namhlanje swalala seKwekwe and then sasa sishone seKwekwe bese sisiyavalelisa umama kaVusumuzi eGokwe bese sibuya sesifika seVictoria Falls sesiphuma nje sesisiya eZambia.
Yeah namhlanje kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba besixoxa ke lo Thando Mjuma udabuka khona ngale ke eNkayi. Kona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili kwakhanya ngazani bathakazelela untshelelezani basuka ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebeke kwele Zimbabwe ye baphisa ukuthi libaxhase phela ye zamane lingakuzama sibone ukuthi kungenziwani ake kwalomhlasima lapha ke kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi savalaleli.
Ngiyabingelela abathandekayo ngibingelela nabasakazi beStudio 7 bonke ngithi ke mina nguJuda eJani ozalwa eLupane under achievements kodwa ke ukuhlala okwamanje ngilana eMzansi so ngiyamangala nje nxa ngisizwa iziphathamandla zenhlanganiso ebusayo zithi bona akula muntu ozabulawa yindlala abantu baholisa ukudla akusiqiniso lelo angeke bethi baholisa abantu benika abantu ama 5 liters awomumbu bethi baholisa abantu kuba siza ngani abantu lokho otherwise vele kufana lokuthi nje bayekela ngoba uma ungathe ukugayisa ngeke uphume esigabeni lokho. Ngiyabonga.
Studio 7 sarubonani lonke linjani? Hayi siyaphila thina, siyaphila kakhulu basakazi bethu. Siyabonga ukusethulela izindaba sizithola zishisa. Studio 7 siyakhala lapha ngomongameli wethu. Abantu bayafa la emakhaya babulaya indlala kanti abantu bazophila kanjani bengatholi usizo? Yebo phela siyezwa kuthiwa uyavuma ukuthi indlala ikhona kodwa phela ubasiza ngani abantu bakhe? Akula kudla abantu bayafa ezingane azisayi nasezikolweni. Ayikho nje into ekhona esingathembela ukuthi uhulumeni wethu usimele. Cela mpela lisincediselani khona ngapho ngombiko uhambe uzuye fika kuyo Emerson. Ye siyakhala mpela ikakhulu esigabeni sakithi ngapha eMatabeleland. Hawu kade sonani thina sonani lathi singabantu Kele sikhulumile impela. Ngiyabonga. Igama ukhulekani Ncube esigabeni senkaya.
Ninjani emsakazweni weStudio 7? Ngiyajabula nami ukuba semsakazweni. Cha, into engiyifisayo ke mina ngifisa ukuthi mhlambe mangabe ilizwe lingalunga mhlambe kube khona imisebenzi khona sizokwazi ukubuya nathi esemazweni. Mina ngiseGoli igama ngiWebster ngakwaNdlovu. Ngibuya eMaphane eWilongi. Ngaphansi kwenduna uMathema lapha. Ngiyabonga.
Yaribonani kuStudio 7 abasakazi labalaleli nguLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Esh, sithembe ukuthi iSouth Africa mbeni njengoba isile government of unity engxenye izinto zizatshintsha zibe ngcono lapha eSouth Africa njengabantu abalindile amapermit esingatholiwe siwathola amapermit njengoba nje iDA yathembisa ngabe kuthiwa ngabe kuya ngabe wafaka yona iDA kuminister of formal affairs sithola wona amapermit sithola indlela zokuhamba sisuka lapha sisekhaya. Hey, kunzima kuleli lizwe laseSouth Africa ma ungala amaphepha everyday lapha amaveni siyabone la itsha abantu. Esh, ngiyabonga la, ngiyabonga.
Njani msakazeli, khuluma lo Mzandara. Mzandara ungwenye usitshela khuluma zethu wanye ezibheke indoda edabukela ukubani esigabeni segubungane edaluka msakazi sinesikhalo ngendaba kahulumende le yaseZimbabwe le kuzima eZimbabwe emsebenzi nitholakale le ndlala ebhahile emathebeleleni ngale bhahile endaweni yaselupane ngaleseni loku singale kuzima bayakhala abantu ngendlala ngapha langapha uhulumende akukho oncedisa ngakho abantu bahleli nje beza benikeza abantu bebhala abantu kodwa siziboni lezo ndlela ezifikayo asiziboni. Siyakhala msakazi nathi singabantu nje siyintsha yakwaseuyawela eZimbabwe nje kube manje kuba sikho emazweni kube sisekhaya nathi kube kukhona apha esibambabamba khona msakazi. Ngajabulela nami ukukhuluma emsakazweni Studio 7.
Ninjani mas basakazi weStudio 7 okhulumayo ngisithandazileyo Jobe Ndlovu khuluma ngisejohannesburg eSouth Africa. Ngifisa nje ukuthi iZimbabwe nayo ikibe le mithi ezibhedlela nemigwaqo kuyilungiswe abantwana beke befunda ishemu kokuzwayo abantwana befunda indimi zabo ezikolweni. Nxa ungemathebeleni ndafundisa iNdebele lo teacher wemashonaleni ndafundisa emashonaleni ndiyemathebeleni ndiyafundisa emathe abantwana bethu bekwazi ukufunda wawugrade 1 wafundiswa lishona abeseshoneni ugrade 1 shuka ukwena azawukhula ekwazi umntwana ikho engifisayo. Ngiyabonga.
Angibingelele Studio 7, ngibungelele abasakazi bethu weStudio 7 njani nonke nje. Hayi, mina nguRichard Bango Dube ngila eSouth Africa, ukuzala ngizalwa eZimbabwe eBambazi. Hayi, mina ngikhala kakhulu mani hayi ngecembu lami lama-Warriors, ngimlandela kakhulu ama-Warriors. Manje bengibabukile bedlala e-Orlando, manje hayi ibhola yakithi alisekho ibhola yakithi. Ngizwisa ubuhlungu uma ngibona iqembu lakithi lalidume kakhulu. Sasinabo dlala uPeter babedlala kanje manje selidlala ngaleya ndlela. Bengiyile Orlando ngalibuka phela hayi ibhola liseko. Ezilongo usathatha abantu bepolitiki befaka ukuthi babambe izifo. Akukho la siyakhona. Kanti kwaye singafani namanye amazwe afana nabaCameroon ukuthi izifo ibanjwe ngama-former players. Hayi ukuthi nizothatha umuntu wepolitiki nje into yabamba izifo. Hayi ngendlela engibona kakhulu hayi ibhola lakithi liseko. Sinama-talented player phela manje hayi. Ezidongo zethatha la makhehla laba ipolitiki ndiyabamba izifa kukho lapha siyakhona. Kasidanisa kakhulu uma sibona amanye amazwe ephuma kahle kanje. Ileti ilizwe sinama-players singabuyeluku sibheka amanye amazwe makanathi sineqembu lethu lama-Warriors esilithandayo lidlala ngale ndlela engalibona lidlala ngayo Orlando.
Ye laba-ke ngabalaleli beStudio 7 abasidumezela imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Sicela abantu ukuthi bake bekhulume ngodaba lolu lwenkomo esezisifa njalo ezinye sezicuba emathebeleni South. Siboneke ukuthi abantu bathini kuFacebook. UPatrick Maphosa uthi next kuyalandela abantu sasahlupheka elizweni lethu bantu benkosi. UBlessing Sibanda uyabhala uthi kathi uhulumende ukuphi kona manje abalimi behlupheka kangaka. Phela kumele phela abantu uhulumende angenele ngoba le yinotoko yesizwe ngenela bo. Senzo zethu inkiwane uthi ngeke kulunge eZimbabwe silababusi abanje. Kukhanya ngazani yibo abavala izulu. Ah, singazikhonapho-ke inkiwane. Kuzobuya-ke uVera uthi uhulumende ungaphi kusenzakala konke lokhu. Kuzobuya njalo ugugu lethu Faith Patience uthi abantu bemathebeleland liyamangalisa, indaba lingathengisa inkomo. Lisale nje lokulutshwane ligebhe izibholane lenze kuyizinto kunjalo ukuze thi phela lilwisane le drought kumbe libe lenkomo ezilutshwane kulo kuthi libe lenkomo eziningi. Siyakuzwa kakhulu. Mpongo Kacheni Ndlovu uthi lokhu zokufuna qunga isibindi ukhiphe zonke izalukazi usalele amathokazi namajongosi. Uzobuya-ke umakendle Sibanda ukuthi ngibona zani-ke into engabanhle ukuthi umuntu aplode inkomo zakhe. Lo-ke ngumbono kamathi Mthembu uthi esh inkomo zaphela ngawulo 20 thengisa 10 usale ubesuthenga-ke ukudla kwenkomo. Ye kunjalo. Kwamanje-ke sike sizwe abaculi silo mculi wethu namhlanje uthi sizwe ukuthi utheni.
Balibonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi ngokuhlala ngisendaweni yaseCape Town. Umculi wegospel ngicela kakhulu uxhaso lwenu kule dlalade engilikhiphileyo elitsha elinesihloko esithi makwenzeke. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Njalo besicela kakhulu uxhaso lwenu kuma festival esizowenza eNkayi azobe ekhona endaweni ezingu-5. Abanesifiso sokungixhasa emculweni wami bengathatha inamba zami zithi +27 84 85 25 503 +27 84 85 25 503. Ngiyabonga balaleli.
Sekuphisela inhlanhla kakhulu Precious Diana khona ngapho-ke kwele South Africa. Singayehlukane zihlobo sesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela. Kubonjwa uhulumende kwele South Africa kungaziwa ukuba bazophatha njani abantu abadabuka eZimbabwe. Sezisipha inkomo eMatoreni South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olubhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.